Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 Zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day, vamwe vachiti hapachina chekucherechedza sezvo kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichitorwa. Vamwe varairidzi vakashanda munguva yesarudzo dzemunanya mavhuvhu vachibatsira Zimbabwe Electoral Commission vanoti havasati vawana mari dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekubatana reUnity Day, iro rakanyoreranwa pasi mugore ra1987. Izvi zvinotevera chibvumirano chekubatana chakasainirwanwa nemapato anoti ZANU-PF nePF-ZAPU senzira yekuunza runyararo mushure mekunge zviuru nezviuru zvevanhu, kunyanya vaitaura rurimi rweIsindebele mumatunhu eMidlands neMatabeleland, zvaurayiwa nemauto ehurumende zvichipomerwa mhosva yekuti zvaida kupandukira hurumende. Pakunyorerana chibvumirano ichi, PF ZAPU yaive yakamirirwa nevave mutungamiri wayo muchakabvu vaJoshua Qabuko Nyongolonkomo, kuchitiwo ZANU PF yakamirirwawo nevaive mutungamiri wayo uye vakave mutungamiri wehurumende yavatema yekutanga muna 1980 vakazove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Asi vamwe vanoti kukosha kwezuva iri hakuchaonekwi, vachipomera hurumende mhosva yekuramba ichityora kodzero dzavanofungidzirwa kuti vanopikisa. Vamwe varairidzi vakabatsira Zimbabwe Electoral Commission munguva yesarudzo dzemunanya mavhuvhu vanoti havasati vabhadharwa basa ravakaita sekuvimbiswa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vanoti varairidzi vaneta nekufambira mari dzavo kumahofisi eZEC ari mumatunhu avakashanda vari, asi vachiwana vanhu vari mumahofisi awa vasina zvavanogona kuita pamusoro pechichemo chemari dzavo.
Varayiridzi vari kushungurudzika zvikuru nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haisi kuvabata zvakanaka. Vanovimbisa varayiridzi kuti vanovabhadhara nguva yoga yoga pavano vapabasa. Gore rino rose varayiridzi vanga vachipiwa mabasa kuzeki anofanana nekuita voter inspection, voter education, zvakadaro daro nezvekuvhotesa, vachitora mwedzi yakawandisa vasati vabhadhara varayiridzi mari yavanenge vakavavimbisa. Tichitaura izvozvi, varayiridzi vakavhotesa muelection yaAugust havasati vapiwa muoro wavakanga vakavimbiswa nezeki. Zvinova zvinhu zvisingabati varayiridzi zvakanaka. Nesiwo tinomirira varayiridzi. Educators Union iri kutofunga kuti zviri nani tiendese zeki kukoti nemhaka yokuti vabreka contract yavo mwedzi yawanda pasina mari. Nguva imwe yachona inenge yakaiswa payment aya muRTGS value inenge yadzika zvokuti pavanozopiwa mari iyi inenge isisina chainoreva. Zvinenge zvatova nani kuti vabhadharwe mari iyi neUS dollar.
Mati mimi sangano renyu riri kufunga zvokuenda kumatare edzimhosva kuti Zek ikubhadharai mari yenyu pabasa ramakaita. Pane zvamakanyorerana pasi here neZek pamakatanga kuita basa iri?
Zeki yanga ichipinda muzvibvumirano macontracts nemurairidzi mumwe nomumwe avanga vachishanda naye. Varairidzi ava iye zvino pava kuvhunza mari yavo vanongonzi pinda muofisi vachinzi aiwa inda kune iyo vakungopoteredzwa poteredzwa mumaofisi avachawani mhinduro kuti vanzwe kuti mari yavo inobva kupi. Saka isusu seunion tinomiririra varairidzi ava. Saka on that basis tinoda kushandisa iwawo macontracts avo.
Muzvare munoda wafa, pane pokuzek vamakataura navo here uye iyo zek iri kuti chii pamusoro pemari dzevarairidzi?
Zek ine maofices mumadistrict akasiyana siyana akawanda. Madistrict offices havane vashandi varivo vanenge vachishanda kuengage varairidzi nguva dzavanenge vachidiwa pamabasa. Ivava vashandi ndo vanenge vasisina minduro mumadistrict offices umu hamuwanzowanikwa ane minduro chayo chaiyo. Chero ukada kutsvaka mumabiga offices mafone number hauwawani. Zvinova zvinofrustrata zvinozokonzera kuti sevarairidzi tifunge kutora court action.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe. Muzvare Tafadzwa munoda wafa vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission Ambassador Rodney Kiwa sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Bato rinopikisa reCCC rinoti imwe nengo yavo inoshanda neboka revechidiki vari mumwe wevamiriri vedare reparamende vakadzingwa nevanozviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu vapasho sevanda vakambodaidzwa kumapurisa kuBulawayo Central nezuro mangwanani. Vasivanda vakaudza Studio 7 kuti vakanga vachibvunzurudzwa nezvehurongwa hwekuratidzira uho hunonzi huri kutarisirwa kuitwa nhasi muBulawayo, asi vasivanda vange vasina ruzivo nezvehurongwa uhu. Mapurisa akanyima bato remutwakazi mvumo yekuratidzira vachivapa chikonzero chekuti vari kutarisira kuratidzira kwakanyanya kubva kubato reCCC kubva nhasi. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Nyati, asi vati vange vakabatikana nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Mapurisa anga ashedza mutungamiri wemayouth, Secretary weAdministration Honorable Passions Vanda kuBulawayo vachida kumupomera mhosva.
Chikonzero chavanga vashedzerwa kumapurisa changa chimbori chei?
Yekudedzera kuratidzira kwevanhu veZimbabwe pamairano nemaelections asina kufamba zvakanaka, asi ranga risiri chokwadi, dzanga dziri nhema.
Iko kuratidzira kuri kutaurwa nezvako uku kuriko here zveshuwa kana kuti mashokowo ari kungotenderera tambo dzinzwa dzichitaurwa taurwawo kumwe? Zvakamira sei papapo?
Anga achipomerwa mhosva isipo isinga existi mumutemo yeZimbabwe. Akavatsanangura kuti haana mbodaidzira kuratidzira kwevanhu. Akangotaura chete kuti ndo urongwa huripo, kana nguva yacho yakwana mapurisa achaziviswa zviri pamutemo, sezvinoitwa nemutemo vanhu voratidzira zviri pamutemo. Ndo nhau hombe yaanga adaidzirwa nemapurisa.
Matanho amatorawo sebato ndeapi pamusoro penyaya iyoyi?
Tatumira magweta edu makuru ikoko kunomiririra panhau yaanga achipomegwa. Tinotenda kuti azonzi ngaaende hake kumba, haana kupfigirwa muchitirongo.
mashoko enyu oimi sebato pamsoro peku shandi dzana kwenyu ne mapurisa munyika panyaya iyoyi kana pane dzimwe nyaya dzamunoendeserana kumapurisa nadzo.
Tinoramba tichishoropodza nyaya yekuti mapurisa anoramba achidaidza vanhu, achisunga vanhu, achivhundutsira vanhu vasina mhaka.
Avo vange vari mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kudzorodze vanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kushora hurumende nemakanzuru pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere chekorera munyika. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti hurumende nemakanzuru havasi kushanda nesimba mukumisa kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino vanhu vanoita 200 vakafa nechirwere ichi, vamwe 130 vakapinda muchipatara nechirwere ichi kubva mumwedzi wakukadzi. Vamafunda vanoti pari zvino hapana nhano ichatorwa nesangano ravo sezvo vari mubishi mukubetsera nedzimwe nzira.
SaZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti makanzuro anova malocal authorities nehurumende, ndovatiri kuti malocal authorities necentral government hurumende ndo vatiri kupa mhosva yekukonzeresa kudzoka kwechirwere chekorera zvakare muZimbabwe. SaZimbabwe Lawyers for Human Rights, nokuti makanzuro aya nehurumende wane maobligations ekunga vachigadzira kuti vanhu vagare muenvironment yakanaka isiri harmful kana isingakuwadzi vanhu, isingaite kuti vanhu vakwanise kunga vachirwara muenvironment yakachena. Bumbiro redu reZimbabwe pasection 73 rinototipa kodzero yekugara panzvimbo dzakachena, an environment which is not harmful to people's health or well-being. Those notaurwa bumbiro remutemo section 77 rinotudza nyaya dzekuti mvura yakachena ngaipihwe kuwanhu. Saka makanzuro aya nehurumende ndozviri kutadza kuprovida mvura yakachena, ndozvitadza kuprovida environment yakanakira vanhu. Tosa tiri kuna cholera, zvirwere zvakasorwariwa in the ancient world, zvirwere zvakasorwariwa kare kare kusma stone age period zvodzoka kuZimbabwe. Tiri kuti cholera ifanira kunge ichiri kuwanikwa muZimbabwe payakatotivhiringa 2008 paya takatowadziwa zvakakwana, tainge isingafaniri kunge inga itomboripo cholera, asi tiri kungoona futi yadzoka zvakare. Saka masystem edu masanitation endu kwatinogara hakuna mvura, hurumende nemalocal authority ndovane problem.
Vamafunda, pane matano amuchatora here seZimbabwe Lawyers for Human Rights pamusoro penyaya iyi, uye ndeapi matano aya?
Pamatano atiri kutora hatina kutotanga izvozvi, takatotanga kutora matano akawanda kubva kare sezvamunoziva kwanana Buhera Murambinda kumagweta edu nana Mukoma tatenda Sigaoke naSisipegi vakatobata vanhu kumakanzuro ikoko kunana Buhera uko kwanana Murambinda vachitovanyorera magwaro ekuti gadzirisai maresidensi kuti vanhu vange vari kugara panzvimbo zvakanaka. So takatowapa zvimira zvirangu kuti itai basa. Saka tiri kutoasesa kuti zvaitwa here, and hakusiko kwega, kumakanzuro akawanda kunana Harare City Council makaonana Mukoma tinashe chinopfukutwa vakanyora tsamba mazuva pfuura apa kune City Council vachivaudza kuti gadzirisai. Havana kutongonyora tsamba nechikare, vakatoenda kucourt tichimirira umwe mugari wekukuwadzana tichitotaura kuti gadzirisai kuti magarire wanhu vanhu tigare mune zvakanaka, kwete kuti vanhu vagare munzvimbo dzine cholera. Saka takatofara kuti High Court masondo apfuura yakatopa mutongo ruling yekuti pange pachiitwa matimetable neHarare City Council ekuti mvura vachanga vachiendesa mvura kune vagari vemuHarare nguva dzakadii kunzvimbo dzisingawereresviki mvura yemutepi. So pakatopihwa a decision ne dare ra High Court kuti publish it kuti muchanga muchendesa mvura kunzvimbo idzi nemabota bowser zvimatenge zvemvura zviya. So ndo zvatiri kuita hatinoita ikokwana mutare chaiko munotora kuti ana mukoma matanda hatisi kumira ikoko takaenda kubulavayo takaenda kuna nagweru kuna nahwange nenyaya dzemvura hatisi kuzoregedza kuti timirire vana wezimbabwe panyaya dzekodzero dzavo panyaya dzeutano hwavo right to health ino imo mubumbiro right to life irimo mubumbiro so sezimbabwe lawyers yes, women rights kune waya unenge wachifungwa tinongomhanya kana kwasungwa mukoma jobo ngarivhumba kwete ndo zvinhu zvatiri kuita izvi zveenvironment yedu mamarights arimo muconstitution aya zvehealth yedu zveutano tiri kuramba takatsika ipapa hatitongomiri zvokuti vana vamwe pavari kuenda kumaholiday vamwe pavari kutora malivhi zvi zvamanzwa kune mumwe vatungamiri venyika vatotora livhi kunoti zete isi hatitori livhi hatina kisi
avo vanga vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi vanorarama nekutengesera mumigwagwa vanoti gore rino zvinhu hazvisi kuvafambira sezvavanombozvitarisira munguva ino yezororo rechristmas kana vachienzanisa nemamwe makore adarika sezvo vatengi vari vashoma mumwe anotengesera mumigwagwa yeHarare vaishe kwenda vanoti mamwe makore nguva ino yezororo ndiyo nguva yavanombosi nhonganhonga asi gore rino vanoti masango matema kuti tinzwe zvizhinji Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navakwenda
before COVID ya maholidays aitanyanzi kuitisa marisi zvaitisa kudara zvaiti aigona kupusha mavolumes 23, 24, 25 but izvo zvinhu zvaazvakatodhako
saka vanhu vari kubatana nei kana muchiti zvinhu zvakaoma muomero wamuri kutaura
ndimwe yekuti unokwanisa kuti ndichinotete nemauyi anonzi machina imiri yako like indo specialize nemabhero nezvimai zvemarana zviyaziya machina madiiiandii but unenge wavo kutokoswa kuti unogona kumbotojoina vanoita zvehuku ya sort of kudivesifya mauyi malivelihoods acho otherwise hazimake sense
ko iyo mari cash chaiyo mari iri kutendererawo zvakadii muvanhu
asizambataura zvia kuti kesh ari kutenderera mumasiko I think vanhu vari kungotira kuda kuona kuti budget yakaproposwa ichavaafecta so otherwise mafisi mari ari kutenderera tinganyepirana
zvamungati imimi ndo zviri kutengeseka zvekuti vari mubhizinesi rakati kana kuti rakati ndo vari kutombobata batawo ndezvipi
tingangoti vanhu vari mufield yezvekudya but manje iri heavily contested nenyaya yekuti kuti uzotengesa chikafu manje nyadzoutsanana chichichi zvino zvezvakuda pepawezi yakawanda futi kuti iwane zimbabwe muya zenzisa nenyaya yecorruption kuti utange kuda kuita zvinhu zviri fomo chaizviyazvo muarea iyeyo mawani chaio chaio bcause chikafu ya vanhu vari kupushwawo asi tichitarisa inehungside kandinonyaya kumedza kwehembuku unonyatsoona kuti zvakadhaka bcause kwaiita challenge yekuti kubva pakaitika covid kukaita pakabva kwaitaka karaisi timu reyo inogarana kana makambani zvakatemekako
tombokanzwa
marana manje oreda kuto example kuti ini pandaenda kuchikoro ndaitengesa machine ndaigona matengesa ne 2018-15 andi but pakazonoitika covid marana akatanga kuti zvinhu zviya zvakuita ma10 dollars ma8mutauni kati kuinda mucbd unogona kutaana chino vataitengesa ne15 kana 18 ubuda kana ne7 dollars
avo vange vari mumwe wevanotengesera mumigwagwa yeHarare vaishe kwenda vachitaura naEvans Zininga weStudio 7
munangagwa isu hatichakuda munangagwa pachinhambo chekuti vanhu vakawanda vararame vachichema nekutambura nekuda kwako munangagwa uri 1 chitakutoona kuti zviri nani wewe wacho utobva pachigaro nekuti hatichakuda isu chisiya chigaro nekuti hapana wauri kutungamirira wakangozvitungamirira uri wega uri kungotsvaga kuda kuzviitira zvinhu zvako wegani isusu hatichada izvozvo taneta newe hapana akakuvhotera wakangopinda pachigaro zvechisimba nyika yezimbabwe waikundika waitadza munangagwa siyana nesu tizviraramire siyana nenyika yezimbabwe izvisimukire pane kuramba wakaitsimbirira nguva nenguva taneta newe munangagwa
Hello, Studio 7 apo, Studio 7 motamba here, toshuwira upinde mugore idzva. Ngatifambe mugwagwa zvakanaka, nechiti Happy Christmas and Happy New Year, mufambe zvakanaka. Musaite madziyo we, tinotenda pabangwa apo muriko here, hama ndochingamidza. Ndatenda.
Makadi makadi pa Studio 7. Ine ndiri kutaura nechokuti chero mazimbabwe purisei Zimbabwe Republic Policy chero arambidza musangano wanga uchida kuitwa isu tichangozviita vachingade vachida tinongozviita madiri atinoita hapana chatimisa hapasina chokumirira kofa kofa hapana china chakumirira kuti tife takutozvitangisa ini anoda kundiona ngandiuye anditsvage
Makadi paStudio 7 ndinorwadziwa nekuita kwevanhu vezanu PF nemajaji avo vangatongera payasi jangwa 30 years pajeri nemhosva yaakapara nekuti vari kuseva kuti munhu akauraya munhu vezanu PF zvimwe chete izvo nezvavari kutaura zvekuti vane umbowo hwekuti vatapfuma nemasaya vakaurawa vachiurayiwa nyaya dzisiri dzematongerwo enyika saka chakazovakonesa kuti vachibata munhu akavauraya kusvika nanhasi vachingoti tiri kuongorora tiri kuita mainvestigations ndo maperedzera avanoita nyaya dzacho ndokuita ndosaka vanhu vari kutaura kuti nyika muno everything is captured nezanu PF judiciary yakeptwa polisi yakeptwa army yakeptwa hatisisina chiri kufamba munyika chakanaka
pastudio 7 apo ndine kukashika madzika futi zvakare kuti iwo magweta ava shabangu sei vachiti ivo CCC neMDC zvakafanana havasi kuona here kuti vari kumanikidzwa kana kuti vanokushandiswa kuti vatsigire zvinhu zvisiri izvo kana kuti zvinhu zvisiri pamutemo nekuda kwemari nyika iri kuzoona nyika yakatarisa vachamisa rambai makadzvanya nyika dzese dzepasi dziri kuzoona zviri kuitika kuti hazvisiri pamutemo okay inotenda zvangu
Pastudio 7 yapo, Pastudio 7 yapo, makadi kwapo. Esh, zvinhu zvekunyika kwedu kwakomana we. Ana Shabangu ari kuramba musoro wavo, ED uri kuramba musoro wake kwaitoda wachamisa. Zvichiri zvega here izvi. Zimbabwe yese anese zvanopiva kunangadzana musoro wachamisa. Munhu otendere kukoti kuendere musoro wake. Aimbitire musoro isina kuropafadzwa vanhu ivo. Kune musoro yakanoitwa. Itawo nyaka anoitwa. Kwete mudo upo kuramba nemusoro munhu yenyu yakazare maropa pfungwa dzokuurayana. Ana Chabangu, shandisai musoro yenyu. Kunodo shandisa umwe munhu wakazvarwa ndima yake nababa yake wakaropafadzwa. Shandisai yenyu masoro aya.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Vanomirira America kusangano reUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoshungurudzika zvikuru kuti hapana zvizhinji zvachinja muSouth Sudan mukati memwedzi mitanhatu yapfuura vachiti America iri vezvematongero enyika na chido chekugadzirisa zvunhu sezvo zvunhu zvakabvumirwanwa kuti zvigadziriswe mwedzi mitanhatu yapfuura zvisina kugadziriswa nanhasi wese zvunhu zvidiku zvakaita sekuti ndiani achavhota vacha vota sei, uye kuti vanovhotera vanhu vari pazvinzvimbo zvipi muhurumende hazvisati zvapindurwa nanhasi wese vachiti kubetsera hurumende yakafanobata chigaro iyo isina zvizhinji zvayaita zvinopa mufananidzo usina kunaka. Amai Thomas Greenfield vanoti kubetsera South Sudan nemari kunofanirwa kuitwa mushure mekuona kuti pane chido chitsva chekuunza runyararo nokugadzikana pamwe nokukwanisa kusvika kune avo vanoda rubetsero muSouth Sudan, vachiti zvakare hurumende yakafanobata chigaro inowana mari yokufambisa mabasa ehurumende kubva mukutengesa mafuta anobva mumigodhi emafuta emuSouth Sudan. Amai Thomas Greenfield vanoti South Sudan vane kodzero yekuti mari inobva mukutengeswa kwemafuta anobva munyika yavo iri kushandiswa sei, uye vachiwanawo zvavanowana kubva muhumi uhu, vachiti hurumende yakafanobata chigaro inofanirwa kushandisa mari yenyika mukugadzirisa nekubetsera vanhu zviri pachena. Amai Thomas Greenfield vanoti America iri kushungurudzika nouwandu hwekurwisana utsotsi nekuchorwa kwekodzero dzevanhu muSouth Sudan, vachiti vakatemera zvirango pana Gordon Kohang Biel, Gatluhak Nyang Hoth na Joseph Matiel wa Jang pamusoro pekubata vakadzi chibharo nekutyora kodzero dzevanhukadzi nevanasikana pavakarwisa dunhu reLee County of Unity. Zvikwata zvevanhu ava zvakanga zvakapakata zvombo zvakabata chibharo vanhukadzi vazhinji vakange vabvutwa, vamwe vavo vachipiwa semubayiro kumatsotsi akanga atumwa kunorwisa dunhu iri. Amai Thomas Greenfield vakati America yakamirira kuti mutungamiri weSudan vake vazadzikise chivimbiso chavakapa chekusunga vanhu vakapara mhosva idzi nokuvakanda mujeri. Amai Thomas Greenfield vanoti hurumende iri kufanotonga muSouth Sudan inogona kusarudza zvainoda kuita kubva muzvibvumirano zvekuunza rugare zva2018 zvinoita kuti South Sudan ikwanise kuita sarudzo dzejekerere mumwedzi gumi nemiviri iri kuuya, kushandisa mari yairi kuwana mukuona kuti vanhu veSouth Sudan vanowana zvekudya zvakakwana uye kubata, kusunga nekukanda mujeri vanhu vakapara mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inokurudzira hurumende yeSouth Sudan kuti isarudze zvakanaka, vachiti pava nemakore anopfuura gumi nemaviri hurumende iyi yadzikwa, naizvozvo hurumende iyi inofanira kuchiratidza gwara rayo. Mashoko awa anoratidza maonero eAmerica pamusoro peSouth Sudan.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day. Varayiridzi vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yavabhadhara mari yavo yekushanda panguva yesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare nhasi manheru, atichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.